Inga damare imefika 4.5 billion US dollars. Inova inokwanisa kutibatsira for 6 months, kana tiri kuti kwaita dambudziko rekuti munyika mashaikwa mari. Saka mari iyoyo inofanira kunga iri mureserve bank. Ndo zvinotaurwa nemaorganizations sana International Monetary Fund, vanova maauthorities anoziva nezvemari. Lakini right now yaparurwa nereserve bank Zimbabwe $300 million yavati ndo reserve yavanayo iri kubuda pama 2.6 tons yavo egold yavanayo ne 100 million US dollars right up aside. Iri ingosvika 300 million US dollars. Inova inokwanisa kukava mazuva anosvika 11 kana chiimpota yaida pamwedzi 750 million dollars. Saka hatikwanisi kutarisira kuti karenzi icharunonzwa mangwana ichange yakasimba nekuti haina hwaro inoisimbisa.
Sika hurumende iri kuvimbisa kuti rwendo runo zvinhu zvinenge zvachinja pane mari dzakamboparurwa makore esateraya, uye ichitiwo yakwanisa kuti inge ichitaura nevanhu vakawanda.
Zvinochinja upfumi hwenyika senyaya yekuti kana nyaya dzemari haasiri mashokoba. Izvo zvigore rimwe takasangana nedambudziko rekuti tichada kutotenga chikafu chinodhura nekuti takaita drought. Tiri kusangana nedambudziko kuti macommodity edu kusiya kwegoridhe achinotengesa kunze kwenyika zvichirwa zviri kudzika mitengo zvakanyanya. Saka koreva kuti mari ichapinda munyika inonga iri shoma. Saka ndo kwavari kuunza mari yavo itsva isina support yemari kawanda iri mureserve bank. Ine support yemashoko. Hapana trade inoitwa nemashoko ekuti titendei tiri Zimbabwe tichakupai. Vanenge vati mari ifambe from country to country.
Ko chii chiri kupawo kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba zvakanyanya kudai zvatiri kuona mavhiki adarika?
Hurumende iri kuprinda mari yakawanda. Iri dambudziko takatanga naro makore apfuura anosvika 26-27 kubva musi wa 14 November 1997. Iyaya yakanyorwa sekuti Black Friday vakazodonha simba remari yedu nekubudikidza kwekupfunda mari kubhadhara maovhetensi. Hatina kumira tika iyoyo kusvika nguva yavagono. Tikabva panguva yavagono tikasvika panguva yavamanguzve taingopfunda.